mwanasikana ari kuti iye akambunikidzwa. Saka nekudaro isusu mutemo wedu unodzivirira vana vari kwemakore 18 years kuti vange vachienvolva vari involved muzvinhu zvebonde nevanhu vakuru vanowana vachipfuura makore 18. So nekudaro tabva taisa police report yedu paHarare Central Police Station, tikavhurisa dhoget redu ipapo, tikabatsirwa zvakafarira. Uye mukova involved yekumbunikidzwa kwekodzero yemusaka uyu anoti iye pakashanda chisimba, naizvozvo raisingo ribonde njeba tirine chisimba mukadzi. Saka pawanuka pachizovaprefera kuti inge iri chaji yerepi kana kubata chibaro.
Saka mungaziva kuti vachidziva vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa?
Mazivira ndingaita ndeyekuti patapedza kupa ripoti tasiya maconduct details yedu ikoko. Chiti kana pangoitika any development ingada kuti tiziviswe vanotizivisa. Endi muchidimbu kana vachinge vawana vachidziva vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziva. Saka pari zvino handisati ndareceiva any call, handisati ndareceiva any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation yaitwa kusiya kwezvotaurwa musikana chete.
Panga paine mashoko wekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi, mazokwanisa kumuwana here?
Mwanasikana takakwanisa kumuwana. Mashoko iwayo ndingati haana kunge ari correct to some extent, nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa asabmito adres inoratidza kuti anogarapo. Asi pane imwe nguva yatonyasvika kuti aripi.